This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechina, mbudzi 13, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri, ndichiitawo zvinhu izvi munhau dzedu dzanhasi.
Bato reZANU-PF roita musangano wakakosha wePolitbureau.
Vanachiremba vanga vachiramwa mabasa vodzokera kumabasa.
Harare City Council inoti vari kuvaka dzimba pasiripo vachapwanyirwa dzimba idzi.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Bato reZANU-PF rinonzi riri kuita musangano wakakosha wePolitbureau nhasi kuedza kuzeya nyaya dziri kunetsa mubato iri. Hatisati tanzwa kuti zvinhu zviri kufamba sei musangano uyu. Asi nyaya yekunetsana kwevanonzi vanotsigira mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru nevanonzi vanotsigira gurukota rezvemitemo vaEmmerson Mnangagwa ndiyo inonzi iri kutsviriridza. Vaviri ava vanoramba kuti vane zvikwata zvavanotungamira. Asi zvichakadaro kwezuva rechipiri nhasi, mapurisa anodzivirira mhirizhonga kana kuti anti-riot police anga akazara muguta reGweru. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa aya ayo ange akapakata tsvimbo nezvigaba zveutsi hunokachidza, mamwewo aine imbwa, ange ari muzvikwata zvikwata munzvimbo dzakasiyana siyana muguta. Kubva nezuro mazhinji emapurisa aya ainge akamira pedyo nehofisi yesangano revakarwa hondo mudunhu reMidlands reZimbabwe National Liberation War Veterans Association iri mumugwagwa waLeopold takawira pedyo nepanokwirirwa makombi anoenda kumusha unogara veruzhinji weMukoba. Vagari vataura neStudio 7 vati kunyange hazvo zvakanaka kuti mapurisa aite basa ravo rekuchengetedza runyararo, kuvepo kwemapurisa anodzivirira mhirizhonga akawanda kudaro kunotyisidzira vanhu uye kunogona kudenha mhirizhonga yacho inenge ichida kudzivirirwa. Mumwe mugari vaTimothy Mpofu vati chinhu chinotyisa kuti muguta muve nemapurisa anodzivirira mhirizhonga akawanda kudaro kwemazuva maviri veruzhinji vasingazive kuti chii chiri kuitika.
Tashika patiyamba makombi patoburika muKoba, approached a group of police officers vanga vari pajunction. I think they were about 7 or 8. Katika ko ndirikuona muri munomu chii chiri kuitika? Kanza hapana. Kata mombozva tichi kana iri issue insecurity, I think ndine right to know as a citizen yemugweru kuti ndizive kuti chii chiri kuitika. Insecurity inogona kuaffecta even inini as an individual. Kanza no, go about your business, hapana chakashata. I left there I think some 50 meters away. I approached one other police officer, Angaka Mira Ega, and I thought maybe he was going to confide in me. But again, the same response, Nango Ipiwa, Yogita, I know everything is normal. In our normally day life, Ombo Nima Purisa Gawanda Gudarudi. So it's a bad situation in Junjuno Vundus.
Mumwe wemugari uyo angoda kuzvidoma nezitare kuti tinaye ati kuvepo kwemapurisa anodzivirira mhirizhonga akawanda kudaro kunoita kuti vanhu vafunge kuti nyika yave pedyo nehondo huru.
Nezuro chaenda kati ndichi makuseni chaindi chindisa mwana kuchikoro. Riot yanga yakazara tichisvika mutaundi vanhu vakamboti ndezve kwamachaya. Asi zvinhu zvaitotityisa ndekuti hatisati tamboona zvakadaro. Mwana wangu akasvika pakubvunza kuti ndiwo masoja kasi yatove hondo here yakutoitika iyi. Saka isusu sevagari zviri kutityisa nekuti taingofunga ndezvane zuro chete, asi nhasi vakatowanda futi.
Vamwe vataura neStudio 7 vati mapurisa anodzivirira mhirizhonga aya akanzi agare akagadzirira kuratidzira kwainzi kuri kuda kuitwa nevamwe varwi vehondo verisununguko vakabatana nevamwe vatsigiri vebato reZANU-PF vachiratidza kusafara kwavo panyaya yekudzingwa kwakaita sachigaro webato iri mudunhu reMidlands vaJason Machaya pachinzvimbo chavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa kana kuna sachigaro wevarwi vehondo verisununguko mudunhu reMidlands vateri Shumba. Asi mutauriri weZANU-PF mudunhu reMidlands vaCornelius Mpereri varamba kuti pane vatsigiri vebato ravo vari kuda kuratidzira. Mdzidzisi wezvidzidzo zvebudiriro neZimbabwe Open University vaDidmus Dewa vachitaura semuongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira ega vanoti vanobvumirana nemaonero ekuti makakatano ari muZanu PF anogona kukonzera mhirizhonga munyika. Vadewa vanotiwo zvakakosha kuti mapurisa pamwe nemauto agare akagadzirira kudzivirira mhirizhonga, asi vanoti zvakakosha kuti mapurisa nevechiuto ava vaite izvi vasingaratidzi kunge vari kuda kutyisidzira veruzhinji. Mutauriri weboka revechidiki mubato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vaBrian Dube vati vanobvumiranawo nemaonero ekuti makakatano ari muZanu PF anogona kukonzera mhirizhonga munyika. Asi vati bato ravo harifari nenyaya yekuti mapurisa anofanirwa kuchengetedza runyararo rwevanhu vose munyika aonekwe achiita kunge ave kushandira bato reZanu PF.
Maonero angu angori pachena kuti matambudziko ari kuitika muZanu PF akuda kukonzeresa mhirizhonga munyika medu. Zvinova zvinhu zvatisingagamuchiri isu seMDC kuti maissues ari internal eZanu PF ange ari maissues anokonzera kuti mapurisa anofanira kunge akachengeta vanhu, asi iri akachengetana neZanu PF pamaofisi payo. Zvisi kutifadza zvachose.
Mune imwewo nyaya, chikamu chemadzimai chebato reZanu PF mudunhu reMidlands neZero chakasarudza madzimai mashanu achamirira dunhu iri muboka reCentral Committee. Vose vashanu vakasarudzwa ava vaimbove muCentral Committee munguva yapfuura, uye vanosanganisira amai Auxilia Mnangagwa vakamirira Kwekwe namuzvare Tsitsi Muzenda vakamirira Gweru. Vanoziva nezviri kuitika vanoti kunyange hazvo sarudzo idzi dzakaitwa pasina mhirizhonga, mapurisa anodzivirira mhirizhonga aive paZanu PF Convention and Conference Center iyo iri kunze kweguta reGweru. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taurai Shava.
Zvichakadaro, chimwe chikwata chevakarwa hondo yerusununguko chinofungidzirwa hunzi chiri kudivi rekutsigira gurukota rezvemitemo vaEmerson Mnangagwa chinonzi chiri kuita musangano weExtraordinary Congress nemugovera kumasvingo. Musangano uyu unonzi uri kuda kutsiva utungamiri hwavaJabulani Siwanda. Avanonzi nechikwata ichi havachisiriwo mutungamiri wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana kusanganisirawo yekunzi vanotsigira chikwata chinotsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru. Chikwata chevakarwa hondo ichi, icho chiri kuzvidaidza kuti The Elders, chinotiwo mutauriri weZanu PF varugare Gumbo, vanofanirwa kusiya basa sezvo vakataura panhepfenyuro yeZBC kuti nyaya huru ichataurwa kuCongress ndeyekuti ndiani achatsiva mutungamiri webato vaRobert Mugabe. Asi mumwe wevakarwa hondo uye achitungamira sangano revakarwa hondo reZimbabwe Liberators Peace Initiative vaMax Mukandla vanoti musangano uri kurongwa uyu uri kunze kwebumbiro remitemo yevakarwa hondo sezvo usina kutsigirwa nematunhu ose emunyika ari gumi. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMukandla pamusoro penyaya iyi.
Kuya kukanganisa kuya kuno zvekare ndokunonzi kufumuka kwevanhu vakuru vasingazvizivi kuti vanomirira chii. War Veterans Executive National War Veterans yakasarudzwa haisi kuenda ikoko nechikonzero chokuti avo vari kuti vari kuita musangano wacho extraordinary generally or whatever kana kuti congress kana kuti meeting havana vanhu vavanomiririra. Vanozviti maelders. Kumaelders ikoko hakusi kuchechi, kuhondo, kumauto hakuna chechi kuti uyo is a soldier kana kuti muuto uyo anonzi muelder. Hatina izvozvo. Saka ava vari kungoitawo zvavo ikoko hazvina mhosva ngavaite. Asi maWar Veterans chaivo vanotevedzera bumbiro romutemo weconstitution yeWar Veterans vane matemo kuti vanosvika pakati vachigadzirira kuti vaende kuCongress. Saka ava vari kungozvimirira voga, hapana vanhu varo. Vatora zvavo vanhu vavo nhunza tunza dzavo kuti vagoti ah tasarudza utungamiriro hutswa. Saka hakuna zvakadaro.
Musangano iwoyo ukabudirira kuitwa, mungaona here pachizoita makakatanwa? Nekuti tinonzwawo kuti executive iripo iye zvino iri kurambawo kuti haisi kusiya chigaro.
Executive iripo iye zvino yakanaka kuti haisi chigaro nekuti hazvina kubva kuma 10 provinces kuti vaende kuCongress. Zvabva kuvanhuwo zvavo vane musoro yavo inodziya nokuda kuti because Jabulani is from Zebra Cadres. Saka vanhu ivava vakazvimirira ikokoko. Apa vari kuda kukonzeresa upatsu upatsu hwezvidimbu nezvidimbu zvemaWar Veterans. Tikanyatsotarisisa pasi rese kana kuti muAfrica hakuna maWar Veterans akangodambukana dambukana senyika yedu ino.
Tinoona kuti iyo vakarwa hondo ava vari kubuda vachitaura kuti havachada kuti varugare gumbo vange vari mutauriri webato reZANU PF.
Kungotaura kwemaroto, gumbo ndiye spokesperson weZANU PF at party level. Hazvigoni kuti gumbo isusu ana mukanda tomhanya toti ngaichibva paya zvataura hatizvidi. Isu vanani?
Vanga vari mumwe vakarwa hondo vaMax Mukandla vari parunhare kuvulawayo neStudio 7. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Kuramwa mabasa kwana chiremba uko kwanga kwapinda musvondo retatu kwapera nhasi uye vana chiremba ava vachadzokera kubasa kutanga mangwana. Izvi zvinotevera kuwirirana pakati pehurumende nesangano rinomirira ana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association kuti hurumende igadzirise mari dzaana chiremba dzemaallowances pamwe nezvimwe zvichemo zvavo. Zimbabwe Hospital Doctors Association yaita musangano nenhengo dzayo nhasi kuchipatara cheparirenyatwa pakabvumirirana kuti madhokotera ose adzokere kubasa mangwana kunyange hazvo hurukuro nehurumende dzichiri kuenderera mberi. Nengo idzi dzinotiwo dzashushika nawo zvikuru nedambudziko rangara kusangana nevarwere muzvipatara zvehurumende sezvo kwanga kusina vana chiremba. Mutungamiri mukomo weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association vaFrancis Rhodzi kuti tinzwe zvizhinji.
Tiri kudzokera kubasa tichigunun'una zvikuru kwazvo kuti zvatakataurirwa nehurumende nezuro. Asisi zvinhu zvatakatarisira. Asi isu sevanhu vakabva kuvanhu tinoti totarisira kuti hurumende ichataura nesu, ichataura nevamwe vanova ivo vatikati mamembers association yedu kuti vaura kuti toita sei kuti vanhu vange vachirapwa zvakanaka, toita sei kuti vanhu vange vachiwana zvinhu zvavanokwanisa kunge vachiwana pazvipatara. Saka ndizvo zvinhu zvatawirirana pazuva ranhasi. Asi vari kugunun'una kukuru kwazvo kuti handizvo zvinhu zvatiri kuda. Asi isu sevanhu vange vachifamba vachiona vakuru vehurumende vakafanana naminista, ana deputy minister, ana pemuseki, tati isusu honai patakamira apa ndepekuti hurumende iri kutambudzika kuwana mari, asi vari kutaura ivo kuti vachange vachiwana. Asi isusu sevakuruwo sematarira ndikukuitai ndeyekuti mamembers edu haasi kufara, havasi kuda kuenda kubasa. Asi vativo nekunyaya yekuti tavange tavaudza kuti zvinhu zvakamira sei, vativo mangwana vachange vachienda kubasa. Asi vanovimbawo kuti nekufamba kwenguva kare tisati nekufamba kwenguva, pamwe tiri kutaura zve3-4 months, vanotarisira kunge vachiona zvinhu kunge zvakagadzikana zvakanaka.
Muri kuti zvesana chiremba maona kuti varwere vanga vapinda padambudziko guru nekuramwa mabasa kwenyu, mungava neuwandu here hwevarwere vashaya pakuramwa mabasa kwenyu apa vanga vachigona kurapwa vakapora?
Isusu seassociation hatina mvumo yekuti tinge tichikuudzai kuti vanhu vakanganisika nekuramwa basa kwataita vangani. Number 2, vashandi vedu kana kuti mamembers edu haana kunge achinge achikwanisa kuenda kubasa. Saka hatikwanise kunge tichikwanisa kunge tine mafigures kana kuti mastatistics akudza iwayo.
VaFrancis Rhodzi ndivo mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association vanga vari parunhare muHarare namutungamiri mukomo weStudio 7. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Kanzuro yeguta reHarare inoti vanhu vari kuvaka dzimba panzvimbo dzisina kufanira vanofanira kumira kuita izvi nekuti vacharasikirwa nemari dzakawanda kana dzimba nezvivakwa zvavo zvoputswa nekanzuru. Kanzuru iyi inoti Provincial Joint Operations Commission kana kuti JOC iyo ine nhengo dzemapurisa, mauto, vakuru vekumajeri nehofisi yevasori iri kuda kutanga yaita ongororo yezvivakwa zvose zviri muHarare kuti ione kuti zviri kuitwa zviri pamutemo here. Kana ongororo iyi yapera, kanzuri inonzi ichazopasisa dzimwe dzimba asi dzimwe dzichaputswa. Kanzuri inoti dzimwe dzimba dziri kuvakwa pamusoro pemasiweji tapasi petambo dzemagetsi nedzimwe nzvimbo dzisina kufanira. Komisheni iye inonzi iri kuongorora kuti ndiani akatengesa nzvimbo dziri kuvakirwa idzi.
Vamwe varimi vanopfuya mombe mudunhu reMatabeleland North vanoti vari kutadza kupfuya mombe dzavo nenyaya yekushaya mishonga yekuti vadhibhise mombe idzi, idzo dzavanoti dzaondoroka zvakanyanya. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekupfuya mombe dzinoti nekunaya kunenge kwoita mvura, uye mombe dzichifanira kunge dzichidhibha kamwe chete pasvondo, zviri nani kuti varimi vatengese mombe dzakati wandei. Asi mutedzeri wegurukota rinoona nezvekurima vapadhizhanda vanoti hazvishande kutengesa mombe dzakawanda.
Dambudziko handingazivi kuti rakakura sei, because zvinoenderana kuti zviri kubva kumaareas api naapi. Asi zvechokwadi, kana takuenda kunguva ine yemvura, yekunaya kwemvura nouswa hwaabuda hunowana, zvikwekwe zvinowanda. And varimi vanenge vakutarisirwa kuti mombe dzavo dzidhibhe pasvondo roga roga. Ndinoda kungoti ndikwidzire varimi kuti sekubvunza kwamaita kuti vamwe varimi vari kuti voda kutengesa mombe dzavo nokuti dhibhe harisi kuwanika. Handifungi kuti pfungwa dzakanaka idzodzo, kuti kana iwe uda kutengesa mombe 50 nokuti washaya dhibhe. Ko ukangotengesa mombe imwe chete inokona kuti dhibhe racho yanoona pamombe imwe chete yakawandisa kukunda kwemari inenge ichida kuti utenge dhibhe kuti mombe dzako dzidhibhe. Ngatingoregera kuti varimi vangoti zvese zvese hurumende, zvese zvese hurumende. Vanofanira kunge vachipindawo kunobatsira hurumende zvainenge ichiita, nokuti nyaya yekuchengeta mombe hadziri kungochengetwa chete kungoti kungochengeta njero, asi kuchengeta mombe kunofanira kuri kuti ibhizinesi iroro. So kana uri mubhizinesi unoda kuti ngochitetewo something kuti ati mombe dzako dzirarame dzokaita zvakanaka kwozotengesa.
Ko vaya vanoti dai hurumende yatipawo mishonga yekudhibhisa mombe,
hurumende ine painogumirawo, pane painogona. Sokugona kwamuri kuita kuti iye zvine nyaya dzemari chinchi kunetsa hurumende zvikuru pamusoro zveupfumi hwenyika. Munhu wese akuzviziva izvozvo. Asi hurumende haisiri yemudzi wemombe idzi. Tinoenge tine maprograms atinoitewo kwatinobatsira zvichokwadi apo nepapo kuti vanhu vaone madhibhe. Asi kana achinge ashayika, varidzi vemombe vanofanira kupapindira ipapo kuti uone kuti mombe dzako hadziferi. Nokuti kana mombe dzakakozofa, hurumende inoshushikana nazvo. Asi iwo ndinofanira kushushikana nazvo zvikuru, nokuti ndiwo unenge uri murimi warasikirwa nemombe.
Hurumende ine urongwa hwekuti mombe dziwande pauwandu huripo pari zvino. Mungati zvii zvamuri kuita kuti mukurudzirewo vamwe varimi kuti vapinde imo munyaya yekupfuya mombe nekuti mombe dzacho dziwande dzikwanise kunge dzichitengeswawo kunze uko?
Isi tiri kutarisira kuti kuwanda kwemombe asi chinhu chinongoitika musi mumwe chete, asi chinhu chinotogara chichinge chichida kuitwa munguva inotevera yakakura. Zvingati kana 3 years, kana 4 years, kana 5 years.
Mutedzeri wegurukota rezvekurima vapadhishanda vari parunare muHarare.
Musangano wanhasi wafamba zvakanaka nekuti takwanisa isu kubuda nechisungo.
Vagari vekubindura mudunhu reMashonaland Central nasi vaita musangano wekuzeya nyaya yemhirizhonga mudunhu iri, ichitungamirwa nesangano reInstitute for Young Women's Development. Kuti tizeye nezvemusangano uyu, tabata mukuru wesangano iri, Muzvare Glanis Changachirere.
Musangano wanhasi wafamba zvakanaka nekuti takwanisa isu kubuda nechisungo chatingati mapurani kana kuti mapledzi atawana kubva kuutungamiri weMashonaland Central Province wavanoda kuti vange tinge tichishanda navo mugore ra2016 tichienda mberi maererano nekupedza mhirizhonga yakanangana nemadzimai. Chiine chishuwo chekukurudzira kuparticipata kwemadzimai ndikati munyaya dzezvebudiriro uye decision making in general.
Iyo nyaya yemhirizhonga muMashonaland Central yakamira sei?
Tichine dambudziko huru muMashonaland Central nekuti panoita maripota haasi zvavo official. Maripota ari kubva kumastakeholders edu akaita seministry of women affairs vari kutaura ivo kuti tiri kuona kuti prevalence rate yegender violence iri kuramba ichikwira muMashonaland Central. Gore rapera muna April vakanga vatiudzaiwo pa 56%. Shivandi futi aitungamirira Zimbabwe yose. Pari zvino iri kunzi yava pa 88%. Saka tirikuona isusu kuti mhirizhonga iri kuramba ichienderera ichiwanda zvinova zvinhu zviri kutikanganisa semusangano unoshanda nemadzimai echidiki nevanasikana.
Mukuru wesangano reInstitute for Young Women's Development, Muzvari Glanis Changachirere, vari parunare muBindura. Iko zvino tombotarisa zvaitika muAfrica nekune dzimwe nyika.
Mutungamiri wehurumende Liberia, amai Ellen Johnson Sirleaf, vabvisa zvimwe zviga zvekufamba zvavanga vatemera vanhu vemunyika yavo nenyaya yekuda kwechirwere cheEbola. Amai Sirleaf vati chirwere ichi hachisati chanyatsopedzwa, asi pari zvino zvave nani. Misika yanga yavharwa yavhurwa uye vanhu vave kubvumidzwa kufamba kune dzimwe nzvimbo dzanga dzichinzi vanhu vasafamba dzimwe nguva. Zvichakadaro, sangano reDoctors Without Borders rinoti riri kuedza mimwe mishonga miviri yeEbola.
Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaJohn Kerry vari kutarisirwa kuita musangano nevatungamiri venyika dzinoti yeIsrael, Palestine neJordan kuedza kupodza kunetsana kwakanyanya pakati penyika nhatu idzi nenyaya yekuedzawo kugadzirisa zviri kunetsa pakati peIsrael nePalestine.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vanoti vane chivimbo kuti zvinhu zvichagadzikana muMyanmar moitawo utongo hwejekerere. VaObama vari kushanya kunyika iyi vachiitawo hurukuro nevatungamiri venyika uye vanorwira kodzero dzevanhu vakaita saamai Aung San Suu Kyi vakambohwina mubayiro weNobel Peace Prize wekurwira runyararo. Kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzeupfumi munyika kunonzi kwave kuita kuti mhuri dzakawanda dzinonge svosve nemuromo, vamwe vachiti vanhu vari kufa nenyota makumba ari mumvura sezvo zvinhu zvakazara munyika asi pasina mari yekuzvitenga nayo. Dambudziko guru rinonzi riri kuita kuti zvinhu zvinetse kushomeka kwemari iri kutenderera munyika kubva pakatanga nyika kushandisa mari dzekunze. Makambani akawanda anonziwo ari kuramba achivhara, izvo zviri kuramba zvichiomesera vanhu vaimbenge vachirarama nemabasa. Uwandu hwevanhu vasisiri pamabasa hunonziwa wekusvika kusvika mumakumi mapfumbamwe kubva muzana, kunyange hazvo hurumende ichiramba mashoko aya ichiti vanhu vasiri pamabasa vanongosvika zvikamu gumi kubva muzana. Mukuzeya nezvemamiriro akaita zvinhu munyika, tabata mumwe mugari wekuchiredzi vamakoshoko pamwe nemumwe mugari wekuchipinge vamunyaradzi Zunde. Tatanga nekubvunza vashoko kuti vanhu vari kurarama sei kuchiredzi.
Ari zvino jonga zvinhu zvinenge zvakurwadza mugari womuZimbabwe. Kuno kuchiredzi zvinenge zvakuti remei stereke. Pane zvendiri kuona vanhu vanenge vahaura. Kana kuri kuti kumanyaka tungatisi vari kumanya maparirwa mune magandiwa, asi mukati macho makakandwa futi tsotso. Saka hapana chakasununguka.
Timbonzwa kuchipinge kuna vaZunde kuti zvinhu zvakamira sei?
Hapana chakaiya kusiyana nezvataurwa navashoko. Zviri kuchirebzi ndo zviri kunovo. Urombo hwacho hwanyanyisa vajonga. Zvekuti anoine kurarama kuti inyasha dzaMwari. Kuti uwane chekuti uite chinokupa mari iko zvine izvo zviri kunetsa. Munhu wese ari kushupika. Mari icho chaiyo chaiwo haukwanisi kuawana izvi izvi. Ende kana waawana kuti ubhadharwe mari yacho, vanofanira kunge vachikupa mari vanenge vatsvaga masevhisi ako kuti vaiwane mari zvinotonetsa. Saka ndingangoti iri general, zviriko ikoko kuchiredzi ndo zviri kunoo kuchipinge ndo zviri kunanagogwe ndo zviri kupi ndo zviri kupi. Saka ndingangoti in short tayaura redu wei muno munyika medu.
Vashoko, zvii zvamunganyatsotarisa kuti zvaoma zviri kunetsa kuwana? Nekuti tinonzwa kunzi zvinhu zvakawanda zviri kuwanikwa muZimbabwe. Chii chiri kunyanyonetsa?
Joga mudividaka, zvakaoma zvekuti iwe ungagona kuti nhasi uno wakatakurako bhegi rakazara
mari wokandwa mudeseti musina chirimo handiti mari inonga iripo asi iwo chokuti utenge hapana asi muno manje zvavapo ndezvekuti zvinhu zviripo pamasherefu jonga zviripo zvakapinda zvichibva kune dzimwe nyika hapana hedu zvedu zvatinogadzira unonga uchingoti ukabata sipo iyi inonga yakanzi made in South Africa ukabata mafuta awa made in South Africa ukabata chakati made in chakuti chakuti isusu kuno kutava eretail yezvinhu zvinobva kumwe asi manje chiripo jonga ndechekuti hama dzedu neshamwari dzedu dzinotsanidzira kuti we are a sovereign country handiti zvino zvinhu zvakanguva dzose we are a sovereign country but ukazopinza muhomwe make uchitedza ruoko rwakwe unowana muna mukoma uya umwe unonzi kwanzi Washington here kana kuti ani ani wozowana imwe ina Mandela ko isu hatina mari tangovawo kaprovhinsi kedzimwe nyika muno medu hamutisina chetinogadzira isu hatina mari jonga kubvapa kubviswa kwekaya kwataitika inclusive government zvinhu zvakabva zvazosvika pakurwadza chaiko chaizvo mari handina kuti yakaindepi yakangobva yanyangarika saka isu hatina mari zvekutenga zvingava zvirimo asi iya inotenga hakuna jonga
ndimbopa mukana kuna vazunde timbonzwawo vazunde kuti vari kuti pane zvamuri kutaura izvi
ndinotsigirana navashoko vajonga zvekuti pazuva roga roga unotonzwa kuti kune kambani yavhara zvokuti yatinoti unemployment iyai yakurisisa kune yatinoti futi underemployment yakurisisa productivity yadzikira saka kana pasina production munozviziva imi hapana masevings anovapo hapana investment inovapo nyaya iripo iko zvine zvino ende zvaakuwesenewa nemasituations epolitics dzava kuitika kuruling party ruling party instead yekuti vaise effort yavo kuresuscitate economy vari kurwira nazvigaro saka hapana ari kupa attention kune chinhu chiri important kuraramo dzevanhu saka ndo chimwe chinhu changanya kuti titsvedemuke kubva patatiri vanhu vashoko vachitaura nezveinclusive government iti tu its effect hapana anozviramba kuti pakauya inclusive government pa 4 years or 5 years dzapfuura zvinhu zvakatombotinakira for sure tata kugara tine kamari muhomwe ukambodai ukadai unowana uchouviri but then zvaitika iko zvino izvi kunobva kupidiguka kuyakuya ndee kwaita zvinhu
vashoko zvii zvamungakurudzira kuti zvingaitwa kuti zvigadzirise dambudziko reupfumi hwenyika
zviripo ndezvekuti ngatidzoke tiwirirane nemadzisahwira edu atanga tiinawo totarisa kuti vakonakomana ava vari kungotorawo zvautorawa torawa vachingoenda hapana usingachazivi zviri kungofumuka handisi ndinozvitaura vamwe havapana chibva vakamboshanda vakangova maministers asi ukatarisa zvaona unokuudza kuti handitori bribe inoita 10 million I'm richer than that hakunava ndiro dambudziko iroro jonga ngavagare pasi vanozviti vari muhurumende ngavarege kurashana nekurashana vanoziva ngati vatori hama dzedu dzinotibatsira ngati zvitori tigare pasi tive tinovaka ufumi uhu
vazunde mashoko edu ekupedzisira
mitemo hongu tinayo but hatisi kutevera mitemo degree relawlessness rakurisa saka zvanga zvichida kuti pave neyatinoti ya political will on the part of the authorities kuti macomrades taona problem yedu ngatitigarai pasi tionesane kuti nepati vatiri kukanganisa
vanga vari mumwe mugari vekuchipinge vamunyaradzi Zunde vari parunare kuchipinge kwakare manzwawo zvakare kubva kuna vamakoshoko vanga vari parunare kuchiredzi
muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa zvirongwa zviri kuitwa nehurumende kuedza kudzivirira kupararira kweutachiwana weHIV AIDS kubva kuna ana amai kuenda kuvana tichaita hurukuro nemamwe madzimai ari kurarama neutachiwana weHIV
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi
vana chiremba vanga vachiramwa mabasa vodzokera kubasa mangwana
bato rezano PF rinoita musangano wakakosha wepolitbureau
Harare City Council inoti vanhu vari kuvakira dzimba pasipo vachaputsirwa dzimba idzi nekudaro vanofanira kumira kuita izvi
tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine suzvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri
nenwenyu Blessing Zulu tokusiyai mina Sandra Nyera na Chris Kandel